Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 1 2018. Makateerera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inofanira kuva ne protocol yekumisa hora. One of the weaknesses of African Union is the so-called non-interference.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopinda musangano weAfrican Union kuMauritania.
You must be proud of your institution. Yeah, but no matter what you do, can a president like a Kosovo Muhammad please the local hospital?
Mutungamiri wemDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano kumvurwi vachishora tsika yevakuru vehurumende yekunorapwa kunze kwenyika. Tichakupai zvabuda mumutambo weWorld Cup pakati peRussia neSpain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda musangano weAfrican Union kuNouakchott kuMauritania, uko kuri kutaurwa nyaya dzakanangana nezverunyararo muAfrica. Pakuvhurwa kwemusangano uyu, sachigaro weAU vari mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame varatidza kushishikana zvikuru nekuputika kwakaita rinofungidzirwa kuti iGrenade kuWhite City Stadium muZimbabwe. Vaudza vaMnangagwa kuti vari kuchema uye kumira neZimbabwe panguva yakaoma iyi. Vakagame vataurawo mashoko aya kunyika dzakatarisana nematambudziko evanopfurikidza mwero dzakaita seNigeria neEthiopia, uko kwakakandwawo mabhambo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana akavabvunza nezvemusangano weAU uyu.
Musangano unenge uri kufamba zvakanaka, uri kubata nyaya dzinokosha kuzvizvarwa zvemuAfrica. Uri kutaurwa nevanhu vari kutaura zvinhu pajekerere, zvatinoti muchirungu vari kutaura with honesty to one another. Chanyatsodzibata pane zvataurwa ndechekutarisa yatinoti extremism yaiya chigandanga nemhirizhonga dzinoitika kuEthiopia, Nigeria nekuMali neextreme violence dziriko. Vabata nyaya yeZimbabwewo vachichema nesu mukurasikirwa kwatakaitwa nekukuvadzirwa vanhu kwatakaitwa nekuvhiringirwa nyika yedu kwatakaitwa. Asi chakanyanyokosha chavataura ndechekutivo 70% yeincome yamuAfrica resources iri kurasika kana kubiwa. Corruption ndinova ndorwetopic yavari kudhilana ndemwe timu yavo yekudhila necorruption. Saka kubvisa corruption nekumeka sure kuti zvicherwa namaresources atinawo, our good land, our good production, our good minerals, which 80% of what the world needs is in Africa. Iwayo yesaya, maresources iwayo, are focused kushanda kudevelopa ma local economies, not kuisa mupoketi dzevakuru, kuisa mupoketi dzevanhu vanenge vachitonga.
So kuona kwenyu, munofunga kuti African Union ingaita basa rakakwana here pakumisa huori corruption?
Inofanira kuva ne the protocol yekumisa hori. One of the weaknesses of African Union is the so-called non-interference. Nyimunezimwe yema, which if you look at closely, it's different from the European Union or my regional bodies. Yeah, African Union, because the non-interference yao pano kwa neka bit of intervention kawai nako mu issue the elections. It's more intervention. But zvinofanira kuitika ndezvekuti kufunga kwangu namaonero. Ndezvekuti African Union inofanira kuseta ma-standards. Kana yaseta ma-standards, inofanira kuva nenzira yekusanctiona nyika nhengo dzayo dzisingamiti standards. Nokuti ngatisakanganoi kuti muono wavaGaddafi pavakaproposa nyaya yeAfrican Union tichibva paOAU yanga iri yekuti eventually tive borderless.
Sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana vari parunare kuBritain naTanunuka Wande weStudio 7.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vashora zvikuru tsika yevakuru vehurumende yekuenda kunorapwa kunze kwenyika vachisiya varombo vachiyaura munyika nekuti havana mari. Vachamisa vataura mashoko aya kumvurwi uko vanga vachiita musangano wekutsvaga rutsigiro nhasi.
Kana uri mutungamiri wenyika, you must be proud of your institution. Hello, vanhu ngavarapwe muno. Kana president akakosora puhama spirits pa local hospital, kwenye kuenda kwa barenya kwa ngapara pwe munu uwe muru nende, kwenye kuenda ku Europe, kwenye kuenda ku Singapore, kwenye kuipa airlifted. Tofana kuti vanhu kana vachisumudzwa ngavarapwe muno, ko vasina kwanisi kusumudzwa vanorapwa nani? Kusamba machisa ukula izenzo ndo ndakazvapa navanhu vakakuvadzwa kuBulawayo vanhu vakasumudzwa vamwe havana kusumudzwa nokuti vanonzeve pasi pasi. Isu muhurumende medu munhu wese anofanira kuva neaccess to health, nokuti health ndo musimboti weupenyu.
Mashoko avo anotevera mutauro wasimuka munyika mushure mekunge hurumende yasimudza nendege mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi negurukota rezvezviwanikwa amai opa muchinguri Kashiri kuvaendesa kuSouth Africa mushure mekuputikirwa nerinofungidzirwa kuti iGrenade kuWhite City Stadium kuBulawayo. Kunyange hazvo vaviri ava vakatakurwa nendege kunorapwa, vamwe vanhu vanodarika makumi mana vakakuvara muchiitiko ichi havana kuwana mukana wekuenda kunorapwa kunze kwenyika. Zvipatara zvakawanda zvemunyika zvinonzi hazvina mushonga. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo vaimbopotawo vachienda kunorapwa kunze kwenyika zvikuru kuSingapore. Vachamisa vatiwo vachamira semusambangwena kuona kuti sarudzo dzegore rino hadzisi kuzobirirwa. Vavimbisawo kuti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vachagadzirisa nyaya dzezveupfumi.
Economy tichipinda 1 August tapedza kuvota. Chinhu chokutanga chinofanira kunoitirwa gura, toita nyaradzo, toita magadzo acho, toita mupiganekwe ibodi noti. Tisa baba tisa?
Tisa!
Why? Nema dzinotangira pamari. Mukaone nema yemari, mane nema yeekonomi, mane nema yehurumende, mane nema yenyika. Ngatibvisei nema dzekuti takatora mashizha kana kuti tishu tanyemberana kuti imari haisi mari. Bond not out. Tabvisa bond not, tomboshandisa mari dzokune dzimwe nyika. Kwechinguva chipfupi, yusa muhomwe mako, toisawo brandi muhomwe mako, pula muhomwe mako. Ndosaka tiri kuti tachinja mubaka 2018.
Vachamisa vataurawo nyaya yeminda vachiti vakakunda hurumende yavo haisi kuzobvutira vanhu mapurazi.
Munyika matinoita migodhi inotyisa kudai mapurazi atinawo, tingaita nhamo yatinayo? Tinoita nhamo nekuti varimo muhurumende havagoni kutungamira, uye varimo muhurumende dambudziko corruption, nyaya yekubira vanhu mari. Mukatarisa migodhi yese, mapurazi ese ari mumaoko evakuru vakuru. Isu tiri kutapinda, hatina vatinotorera purazi. Munhu nemunhu ngaarime, asi ngatipei matitle deeds. Toziva kuti munhu ane title deed ndeuyu. Wese akapuwa munda, fara zvako. Isu takasiyana neZANU. ZANU-PF yakakuchonjomarisai, makatonona paminda ipapo nokuti hamuna title. Tapinda, tiri kuuya kuzokugarisai zvakanaka ipapo.
Tizababatiza.
Tisa.
Kukula.
Tisenzo.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika dzirikutarisirwa kuitwa musi wa 30 mwedzi uno. Pane vanhu makumi maviri nevatatu vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Muchirongwa chatinoita hurukuro nevari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro naAmai Joyce Mujuru vari kutungamira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Tatanga nekuvabvunza kuti kutsvaga rutsigiro kwavo kuri kufamba sei.
Vanhu vanotya nokuti vanenge vachiziva kuti havachengetedzwe, havana chokwadi chekuti havazosara vakambunyikidzwa, vakarasikirwa neupenyu hwavo. Asi vanhu vakawanda vanonyatsotaura kuti kana nyangwe tikasauya kumisangano yenyu, isu taakuda sanduko. Isu taakuda kuti tiendewo titungamirirwe nevamwe vane chavakamboitawo chatakaona chatakabata. Seni nzvimbo dzakawanda dzemuZimbabwe ndakasvika ndichiita zvinhu zvakasiyana siyana zvinechekubata zvinechechinobatika, chekuti nzvimbo dzandafamba ivo vanhu pachavo ndivo vanototaura kuti ha, maimujuru vatakambenge tinavo kuno vachiri minista wemadzimai, kana kuti maimujuru vatakamboona kuno vari vice president vachitiitira project yakadai, kana kuti maimujuru vatakaona vachiuya kuno vari minista wezvemvura. Saka izvozvo izvo zvinotaridza kuti vanhu vari kuziva vanhu vakambovabata-bata, vari kuziva vanhu vavakatomboona vachigara navo pasi.
Tombotarisawo matambudziko akasangana nenyika, kunyanya munyaya dzezveupfumi ndo nyaya iri pamuromo yavakawanda. Vakasarudza bato renyu, chii chamuri kuvavimbisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu, mabasa, mari nezvimwe?
Isisu zvatakanyanyisa kutarisana nazvo ndezvekuti tiri kuziva kuti vanhu upenyu hwavo hauna kutsarukana nokuti zveupfumi hazvina kumira zvakanaka. Isu tiri kuziva kuti kana nyika ichinyatsoziva kuti upfumi hwedu hwezvicherwa hwakamira zvakati, iyo nyika pachayo, isu sevatungamiriri tiri kutoziva nyika hama neshamwari dzataitombenge tichitaura nadzo tichirimowo muhurumende. Idzodzo idzo tikadzokera kwavari hazvimbotinetsa kumutsurudza upfumi hweZimbabwe. Tobva ipapo isisu tiri kuti bumbiro redu rezvatiri kuda kuita riya ramunoti manifesto, takati tinoda kuti tinge tichitevedzera budiriro isingasiye mumwe munhu kunze. Chii chatiri kutaura mubumbiro redu iri rinonzi idea? Tiri kutedza nyaya yekuti budiriro yedu ngaisavepo ichinge yakamira iri kuno kudenga kusina vanhu. Budiriro yedu zvakanyanya ngaiende pasi kuvanhu kumawadi. Imi munoinzwisisa riri bumbiro reZimbabwe riya iyai programu kana kuti zvitevedzwa zvinonzi devolution of power. Isu hatisi kuda kuti ringe richingori dingindira kana kuti zizwi rechirungu rinotyisa vanhu kuritaura kana kuzvifananidza naro. Devolution of power kuendesa masimba kuvanhu. Vanhu vacho havasiriwo vari kuno kuna naHarare kana kuti vari mumaprovinzi umu. Vanhu variko kumawadi, kumadistrict uko. Isisu zveupfumi zvedu zvinofanira kunge zvichitaurwa kuvanhu.
Tochitarisawo nyaya yekuti vanhu vacho vari kukwikwidza gore rino vanenge vakati one day. Hamutyi here sevanopikisa kuti zvinoita kuti mukana wenyu uderere nekuti mavhota anenge achiti aenda kwaenda kwaenda uko?
Mapato mazhinji vamwe takatovaverenga musiwo uya waakaenda kunonyoresa. Saka tozvibvunzawo kuti ha, saka vanhu vanavo vari paki? Ndopaye panozenge pakutaurwa nevanhu kuti aya mamwe anenge anongove muhomwe aya. Asi haungadaro ka unongosiya hako zvakadaro nokuti unenge uchida kunyatsoona kuti tinzwewo zvavanoti izvi ndozvichaita segwara redu ratinofungira kuti dai tawana hurumende tiite izvozvo.
Mutungamiri weNPP vachitungamirawo People's Rainbow Coalition musarudzo dzemutungamiri wenyika Dr. Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo regarega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza. Ini ndine Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura namukoma Nigel Kadziyanike vari mune zvematongerwo enyika. Tinzwe kuti vari kuzvifambisawo sei kuHarare. Mukoma Nigel ndokuchingamidzai kuchirongwa.
Ya, kwazwai tinokuchingamidzai muri yeZimbabwe.
Tiri kunzwa kuti imi muri kuchimhanya kachepolitics mukomo wangu kuHarare. Zvakamira sei?
Ndizvozvo, makanzwa zviro kwazvo. Ndiri kumhanya kuti ndikwanise kuitawo councillor mudunhu reGlenora ward number 27.
Muri kupinda makaberekwa nemusangano upi?
Ndiri kupinda ndakazvimirira, asi ndakatakura bhana iro rinoitwa People's Own Voice, yatinoti iyo povo, inova coalition yevakazvimiririra musarudzo kuti matengero enyika.
Imi makasundwa neiwo kuti muzoti ndakumiririra dunhu rangu iri?
Ini ndiri mugari wemuGlenora, ndakaberekerwa muGlenora, ndikakurira muGlenora, nazvino ndinogara muGlenora. Saka matambudziko atinosangana nawo ndinotosangana nawo neniwo. So ndizvo zvakandidhiraivha kuti nditi aiwaka kuramba tichinguva vekuchema-chema tinokwanisa kuitawo something about masituations aya. Ndo zvakandidhiraivha kuti ndipindewo musarudzo ndinzwe kuda kugadzirisa izvo zviri kutambudza tose mudunhu randinogara.
Vari kuzvitambirawo sei vamunogarisana navo kuti mukomana wechidiki uyu afunga kukwikwidzana nevarume vakuru nemadzimai makuru arimo munharaunda?
Chinova chinhu chiri kufadza veruzhinji kwazvo, nekuti nharaunda yagara yangufungidzira iyo kuti kudini zvematongero enyika zvitwa nevakura. Asi zvoga zvekuti ini wechidiki ndakasarudza kuti ndikwanise kupindawo musarudzo ndimiririre vanhu vedunhu randinogara, chinova chinhu chakanakidza vanhu zvekuti rutsigiro chairwo ruri kuuya. Aiwa, runofadza, runodekadza.
Kuti muzoti ini ndaakupinda mune zvematongerwo enyika izvi, makazvitanga mapasera ripi?
Ini ndakakura ndiri mazviri, asi kuzotanga kunyatsopinda mune yatinoti mainstream politics ndakanga iro gore rino, but ndakakura ndiri small time activist.
Totarisawo kwamuri kuenda, zvamuri kuvimbisa vagari vemudunhu renyu zvii pamuri kufamba muchiita makambeini apa?
Zvandiri kuvimbisa vanhu zvizhinji kwazvo. Mukapinda munharaunda yatinogara tinoona kuti zvakawanda zvisiri kuitwa zvinofanira kunge zvichiitwa, zvinosanganisira kutakurwa kwemarara. Tinoona kuti magarbage dzangove pese pese, tsvina ya everywhere handitika. Uyezve Glenora ine nzvimbo dzinoitwa zvemabhizinesi, but tinoona kuti nekuwanda kwaita vanhu vanoita toti mainformal businesses, mashopping centers mashoma atinawo, hatitorina kana chinonzi public toilet. Saka zvinhu zvatinoda kugadzirisa patinenge tichipinda tichizomirira vanhu ndakamira sacounselor zvizhinji kwazvo.
Vamwewo vechidiki vari kunze uko vanofungidzirawo kuti pamwe rimwe gore vangangodiwo kuzopinda mune zvematongerwo enyika. Mashoko amungavasiyirewo ndeyekuti kudii?
Mashoko andingavasiyire ndeyekuti vechidiki vakasatora sarudzo yekuzvimiririra hakuna akagadzirira kuvamiririra.
Tokushuvirai zvakanaka musarudzo dziri kuuya idzi. Nai,
aiwa, tinotenda.
Ndinokutendai zvikuru kunge mati pamukana wekuti tikurukure nemi kudai tichinzwawo zviri kuitika kumusha.
Tinotenda imi nekuvepo kuti titaurirane.
Tinotenda zvikuru vateereri vedu. Ndinokutendai kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namukoma Nigel Kadziyanike vari kumiririra zvematongerwo enyika sakanzura kuGlenora kwavari kuHarare uko. tokuvigirai zvakare chimwe chirongwa svondo rinouya patichakurukura nevamwezve vari kuita zvinosimudza mureza weZimbabwe. Kwanhasi togumira pano, anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tiri kuita hurukuro napastor Cynthia Chirinda Hakutangwi veEvangelical Fellowship of Zimbabwe vari muHarare.
Kuchingamidza vose vakateerera, ndichitenda hava Wande nekuva neni pachirongwa chino. Ndinoitwa Cynthia Chirinda Hakutangwi. Ndinobata ndiri kuno kuZimbabwe. Ndakanyanyisa kurerekera kunyaya dzezveushumiri zvichienderana nenyaya dzekutungamira. Kutungamira kunowanikwa pakawanda. Kana tichitaura nenyaya yeutungamiri, vazhinji vanofunga kuti tiri kutaura kunge uri mune zvematongerwo enyika kana kuti kunge uchitungamirira pabasa, asi ndinotaura kuti kutungamirira kunotanga kana munhu achikwanisa kuzvitungamirira iye ega. Naizvozvo basa zhinji randinobata kunenge ndiri kukereke kwandiri kuNew Life Covenant Church kuno kuHarare kuZimbabwe. Tinenge tichibata tichitarisa neurongwa hwekuti munhu kana achikwanisa kuti iye apupure kuti ndiri muKristu, ukristu hwake hunoratidzika here mukuzvitungamirira upenyu hwake zvichiratidza kuKristu mukati make. Naizvozvo ndichibata zvendiri kuEvangelical Fellowship of Zimbabwe kuEFZ, ndiri kuWomen's Advisory Desk. Ikoko zvakare tine chinyanyoshanda nemadzimai tichiedza kuona kuti urongwa huri mumakereke avo huri kuvabvumira here, uyezve ivo vari kuzviendesa panzvimbo here yekuti vakwanise kunge vari panzvimbo dzekukwanisa kunge vachizvitungamirira nekutungamirirazve. Vanhu vanouya vachipinda mucounseling, vanhu vachiuya tichikwanisa kusinamate navo, tichikwanisa kushumira kwavari, nekuti dzimwe nguva vanhu vanenge vaine nhunha dzavanenge vainazvo, zvinhu zvavanenge vakatakura mupfumi wavo zvichivaremera zvizhinji vachishaya kwekuti vangagone kunotaura nani. Saka ndorimwerimwerimabasa andingangoti chinoita vaWande.
Makaunza sei makambani kuti mushande nawo pane zvemadzimai nezvechechi?
Iwe semunhu kana uchinge waona kuti Mwari pane kwaari kukudedza kuti ushumire uri, kazhinji zhinji tinobva tachimbidza kuti tifunge kuti ushumiri ihwohwo hunofanira kungogara chete huri mukereke. Asi kazhinji unoona kuti mumabasa imomo mune maitirwo ezvinhu, mune mafambirano anoita vanhu, mune kungatiko mashandira pamwe, kana kuti ivheni ukaushandira pamwe nyaya yeteamwork inogona kukanganisika nekuda kwekuti munhu mukati make mweya wake wakavhiringidzika, mwoyo wake wakavhiringidzika, mumwe akaputika. Naizvozvo ndiri kuona kuti ndiri kugamuchirwa zvakanyanyika kumakambani akasiyana-siyana vachitidaidza kuti tikwanise kushandirana pamwe chete navo.
Chamasangana nacho iko zvino chakaoma mubasa renyu chakaita sei?
Zvipinyampinyi zvakawanda zvatinosangana nazvo. Nedzimwe dzenguva ndinoona kuti kana munhu asati asvika panguva yekuti iye pake zvake ari kuda kuvandutswa kana kuti ari kuda kuva neupenyu hutsva, haungakwanise iwewe kuti umutizvo, aiwa wakaita upenyu hwako hwakadai, zvinhu zvinokuitira zvakanaka zvari kadai, kunze kwekutenge munhu azvipira iye kuti chokwadi maitiro aya yatirega ndaasii. Iroro ndingangotiri ndo dambudziko ratinongosangana naro mubasa redu.
Ko vanenge vachida rubatsiro kwamuri vanokuwanai papi?
Ko zvino tiri kuwanikwa muHarare, tiri panumber 13 Boston Avenue kuEastleigh. Ikokoko ndokune maprograms atinoita atinobatsira zvakare kunenge vanhu vaya vanenge vane matambudziko zvinhu zvavanenge vakasangana nazvo kana kushungurudzwa kana kune madzimai anenge akashungurudzwa.
Nemashoko iwavo vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chesvondo rino, apo tanga tichitandara naPastor Cynthia Chirinda Hakutangwi veEvangelical Fellowship of Zimbabwe vari muHarare. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisangane zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kunhau dzemitambo. Mutambo weWorld Cup watambwa nhasi kuRussia, Russia yaita chisionikwe apo yarova Spain 5-3 mumapenalties mushure mekuita mangange 1-1. Izva kureva kuti Russia yave kupinda mumaquarterfinals emutambo uyu. Russia yabatana nedzimwe nyika dzakapinda mumaquarterfinals nezuro dzinoti France neUruguay. Nenguva dza 8 manheru ano pane mumwe mutambo apo Croatia iri kutamba neDenmark. Mangwana Brazil ichatamba neMexico nenguva dza 4 kuchizoti manheru nenguva dza 8 Belgium ichitamba neJapan. Sezo mbwa idea pera rigaiti botarisa msure na uzwa kare. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vopinda musangano we African Union ku Mauritania. Mutungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa woita musangano ku Mvurwi vachishora tsika yevakuru vehurumende yekunorapwa kunze kwenyika. Mumutambo we World Cup watambwa nhasi, Russia yakunda Spain muma penalties ichibva yapinda ma quarter finals ichibatana ne France ne Uruguay. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeEastNdebele.
Soku isika